Icho kwa di mkoma blessing kutitamba yema recalls yema members of parliament AMDC alliance ya uya mdare re parliament ichiba ku MDCT. Asicha ndiroda kutaura kuru zhinji ruwe Zimbabwe ndinozi ya vazhinji varu kurwadziwa, vazhinji varu kuisa ma messages, vazhinji varu kufona. Ndoda kuti kwavari musatambudzike, musaora moyo.
Kose mchiti vatsigiri venyu avafanire kuora moyo.
Ini ndaizviziva, it was long overdue. Chandaiziva kuti ndichadzingwa, chandanga ndisingazivi chete ndechekuti ndichadzingwa zvarini. Asi ndanga ndakazvigarira ende ndazvitambira. Chandoda kuudzai kuvanhu vazhinji vakateerera ndechekuti politics haiziriye mudumbu mangu. Politics is not for my stomach. Politics ndeye vanhu vari kunze ruzhinji rwakatituma kuti tizoenda kuparliament. Saka ini ndaona zvakanaka to be a principled woman kuti andizotengesi struggle nekuda kwekugara muparliament. Nekuti kugara kwangu muparliament ruzhinji rwuchitambura hazvisirizvo zvido zvandingafungidzira kuti zvingadiwa nevana veZimbabwe. Kana maona MDCT yakuramba ichidzinga makanzura, ma MP, ma senators nema PR, kureva kuti vanhu vagumirwa nepfungwa.
Ko sei muchidaro?
Uyu ungori nyaya yeshaisano, nyaya yekuvengana, nekuti kubvunza nyaya chaiyo chaiyo hapana pangaita nyaya. Kana iri yezvida zuro ndizona vanga vakuti MDC alliance. Saka nhasi uno vakudzinga zveMDC alliance ndopanotaridza kuti hapana chimwe kudzinga kwekuda kuisa hama dzavo. Kunova kunoratidza kuti havadziri politics dzekuda kuseva Zimbabwe, asi politics dzedumbu nepolitics dzekufadza pache zvavo.
Asika ivo vari kuti ndo vane kodzero yekuita izvi sezvo zvirizvo zvakatarwa nedare.
Hakuna asingazivi kuti patakanovhota MDC alliance ichibva mupfungwa dzababa Mugeni Richard Tsvangirai yakasiya mapato akawanda ikasarudza kuti tinge tina president achanomira angari advocate Nelson Chamisa. Makanzelazi aripo, ma MPs aripo, nhasi uno ndo yakurwiswa. Asi chandoda kudza kuruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti nyaya hapana pairi. Nyaya ndeyekuti ZANU PF yaona zvakanaka ikaona kuti chinganaka chii iconfusion kuMDC. Saka regai nditi kuvanhu, isusu ngatisatarisa confusion yauya. Let's focus mutinhu kanga waakurema waakutsura matevu. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo. Nekuti chandoziva ndechekuti dutu parinosimuka rinosvika nguva yekunyarara. Chero mubhaibheri chaimo chaimo, bhoti paranga raakunyura rine time yarakanzi namambo Jesu, be calm, rikadzikama.